kukwira kuri kuita ma cases COVID-19 muno munyika idambudziko guru idambudziko riri kutishungurudza nekuti tiri kuona ma cases achiwanda tiri kuona tichishaikirwa neupenyu nevanhu vakawanda zuva nezuva endi izvi zvinhu izvi pazviri kuitika ndiyo nguva inonga iri ivo vana mukoti vari panguva yakaoma nekuti ndivo vanonga vakatarisana nazvo vazhinji vanoita COVID-19 positive zvinowanikirwa kuzvipatara vanoenda kuzvipatara vanoshaya vanoshayikira kuzvipatara
zvii zvamuri kukurudzirawo ruzhinji rwezimbabwe kuti ruite kuzvichengetedza uye kuti zvisawedzerewo mutoro kune vashandi vemuzvipatara
Tinokurudzira kuti ruzhinji rwezimbabwe ngatipfekei mamask ngatiite social distancing ngatizamei kusafamba famba ngatizamei kusaenda pakawandiwa kana zvisiri necessary nekuti COVID-19 irimo
asi ivo vakoti vane zvikwanisiro zvakakwana here
vana mukoti pari zvinezvi vari panguva yakaoma muzvipatara nekuti ivo pachavo vana mukoti vari kusangana nedambudziko rekubatira COVID-19 uyezve vana mukoti muzvipatara vavashoma zvakanyanya kudarika makore adarika pari zvinezvi tiri kuona ana mukoti vari demotivated nenyaya dzemari vari demotivated nenyaya dzeenvironment dzavanoshandira tiri kuona ana mukoti vari kusangana nedambudziko rekushaya zvokushandisa zvakakwana tingati mappes muzvipatara
ko panyaya yezvekufambisa zvakamira sei
toona ana mukoti vari kushishikana nekuti vechibva muzvipatara mavari munova imo matinoti environment inova ine COVID yakawanda kudarika dzimwe nzvimbo vanooneka ivo vachinomirawo mumutsetse kuti vakwire mazopko vachinomirawo mumutsetse kuti vatsvage malift anokwanisa kuvaendesa kudzimba vachisvika kudzimba ikoko vanoonekwawo futi vachigara kudzimba dziri crowded kwavanonga vechiroja vakawanda mudzimba dzavanogara vachishandisa zvimbuzi vachishandisa mafacilities ese angawanikwa kumalocation nevamwe vanhu endi vari vanhu vanonga vabva kunzvimbo dzisina kumira zvakanaka kunova kumahospital saka vana mukoti psychologically vari affected.